Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 15, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvina kukodzera kuti vanhu vashungurudzwe uyezve vabatwe kunge nhapwa kana kubatwa nenzira dzinovadzikisira. Saka tiri kushushikana zvikuru tichiona kuti tatoone vanhu vanoda kusvika vanosvika kuvatanhatu vakabatwa vakarohwa zvakaomarara, vamwe vatowo muzvipatara.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana nekupambwa kunonzi kwakaitwa vanhu vatanhatu pamberi pekuratidzira kweMDC mangwana.
Hatigoni kutya mapurisa, because mapurisa basa ravo ndokuchengetedza runyararo munyika. Saka navakatowanda kudai tinoimba kuti nemangwana pakishanga chitaridziro vachange varipo vane uwandu hwavo vakatiberedza isu vanenge vachiita peaceful demonstration.
Mapurisa ane zvombo zvehondo aswera ari mumigwagwa muHarare nenzvimbo dzakatenderera guta guru renyika. Mapurisa anosungawo murwiri wekodzero dzevanhu uye varisachigaro wekomite yevechidiki musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPride Mukono achivapomera mhosva yekuda kupidigura hurumende. Ishe Felix Nshansa Yamangwe ndiweni vanochengetedzwa muusungwa kuitira kuti vapiwe mutongo mangwana pamhosva yavari kupomerwa yekuputsa midziyo kundava zinduna. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana nekusachengetedzeka kwevanhu zvichitevera kupambwa kunonzi kwakaitwa vanhu vatanhatu pamberi pekuratidzira kuri kuda kuitwa neMDC mangwana. Thomas Siripasi anotipanya iye.
Vashaura nevatori venhau muHarare nhasi, sachigaro webatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weZimbabwe Human Rights NGO Forum, muzvare Justina Mukoko, vati havasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nevanofungidzirwa kuti vari muhurumende, avo vavati vakapamba vanhu vatanhatu kusvika pari zvino pamberi pekuratidzira kuri kuda kuitwa neMDC mangwana.
Izvozvo inyaya iri kutishusha zvikuru, uye tinoziva kuti pasi rese chinhu chisingatendedzwe izvozvo, uyezve tiri kuti isusu Zimbabwe yakaisa rupau rwayo pacharter yeAfrican Union inotaura zvakasimba muArticle 5 kuti hazvina kukodzera kuti vanhu vashungurudzwe uyezve vabatwe kunge nhapwa kana kubatwa nenzira dzinovadzikisira. Saka tiri kushushikana zvikuru tichiona kuti tatoone vanhu vanoda kusvika vanosvika kuvatanhatu vakabatwa vakarohwa zvakaomarara, vamwe vatowo muzvipatara. Saka ndozvatiri kuti isusu izvozvo dai zvaregerwa, nekuti ikodzero yevanhu kuita zvakubatana nevanhu vavanoda kana takatarisa section 58 yeconstitution, uyezve kuti kana vari kuda kuratidzira section 59 inovapa kodzero iyoyo as long as vachiratidzira murunyararo.
Muzvare Mukoko vati mapurisa nemauto vanofanira kuchengetedza zvarwa zveZimbabwe pazvinenge zvichiratidzira. Vati semasangano anoshanda asina kwaakarerekera, vanoda kuti kodzero dzekuratidzira dziri mubumbiro remutemo dzichengetedzwe, uye vanenge vachida kuratidzira vaite izvi murunyararo. Muzvare Mukoko vakurudzira kuti masangano ekunze akaita seSADC, African Union pamwe neUnited Nations aise maziso avo muZimbabwe.
Tiri kuvakurudzira kuti maziso avo ngaarambe akatarisa muZimbabwe. azvibatsiri kuramba takakuzoti mushure mekunge zvinhu zvaipa vanhu vozoda kutaura ngazvibve zvataurwa iye zvino zuva iro risati rasvika tiri kuvayeuchidza kuti izvi zviri kuda kuitwa nevanhu izvi ikodzero yavo saka ngavaone zvavanogona kuita kuti vagone kutaura nehurumende kuti izvi zviri kutaurwa kutyityidzira vanhu kuti mauto atanga achiita zvakati isusu tinotarisa mauto nemapurisa sevanhu vanofanira kunge vari kuchengetedza upenyu hwevanhu kwete kutora upenyu hwevanhu
Muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsawo mashoko ekutsoropodza kupambwa kunonzi kuri kuitwa varwiri vekodzero dzevanhu pamwe nenhengo dzeMDC pamberi pekuratidzira kwamangwana. America yakurudzira hurumende kuti iferefete zvakakwana kupambwa kunonzi kuri kuitwa vanhu uku. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati waburitsa mashoko ekuti vari kuferefeta nyaya yekupambwa kwevanhu iyi uye vanoti semapurisa vawanawo matombo nerekeni pakati pedhorobha reHarare zvavanoti kufungidzirwa kuti zvakaunzwa mudhorobha nenhengo dzeMDC kuti dzizokonzera mhirizhonga mangwana. Vati mapurisa achabuda nehuwandu hwavo mangwana kuti achengetedze runyararo veruzhinji pamwe nezvivakwa zvehurumende. Nhasi mapurisa anga akapakatira zvombo aswera achitenderera pakati pedhorobha muHarare ane zvinoshandiswa pakudeedzera achikurudzira veruzhinji kuti vasapinde mumigwagwa vachiratidzira mangwana asi kuti vaite mabasa avo murunyararo. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vakurudzira vatsigiri vavo kuti varatidzirewo murunyararo vachiti basa remapurisa nderekuchengetedza runyararo kwete kushungurudza vanenge vachiratidzira. Nekune rumwe rutivi, munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati nhengo dzesangano ravo dzinoda kupinda mumigwagwa dzichibatana neMDC pakuratidzira dzakasununguka kuita izvi vachiti sangano ravo rine nhengo dzinobva kumapato akasiyana siyana uye nhengo idzi dzine kodzero yekudyidzana nemapato adzinoda. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaburitsawo mashoko padande mutande ravo reTwitter neFacebook kuti havasati vavhara misiwo yokuti paitwe nhaurirano munyika vachiti kuratidzira nemhirizhonga hakuna zvakunobatsira. VaMnangagwa vanonzi vaudzawo chikwata chekomishen inoona nezvekodzero dzevanhu muAU cheAfrican Commission on Human and People's Rights icho chiri kushanya munyika kuti hurumende haisi kuzorambidza MDC kuratidzira vachiti nhengo dzebato iri dzinofanira kuita izvi murunyararo. MDC inoti icharatidzira mangwana ichiti haizi kufara nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika. Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vanoti havaone vaMnangagwa semutungamiriri wenyika akasarudzwa pachena kunyange hazvo komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika gore rapera izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisa nezvombo zvehondo anonzi aswera ari mumigwagwa muHarare nenzvimbo dzakatenderedza guta guru renyika ukuwo vechidiki veZANU PF vachiti havasi kuzobvumidza mhirizhonga pakuratidzira kuchaitwa neMDC mangwana. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anodzivira nyonganyonga ange aine zvombo zvehondo zvinosanganisira pfuti nemboma aswera achitenderera mumigwagwa yeHarare nechitungwiza zvichitevera chisungo chedare makurukota nezuro chekuti hurumende itore matano ekuchengetedza runyararo pakuratidzira kwemangwana. Mapurisa ange achitenderera nemigwagwa asingabviringe vanhu uye mamwe ndiwo ange achingotenderera nemotikari dzinodira mvura inovava. Mamwewo ange aine motikari dzine maloudspeaker achishambira veruzhinji kuti vasiyane mhirizhonga vachiti kana munhu asungwa anoenda kujeri ega kwete nevakaronga kuratidzira. Mapurisa anga achikurudzirawo veruzhinji kuti vaite basa ravo sezvavanoita mazuva ose sezvo vanenge vakachengetedzwa. Vagari vemuHarare vakawanda vanoti hapana chakaipa pakuvepo kwemapurisa mumugwagwa vachiti zvakakosha kuti mapurisa achengetedze runyararo nezvivakwa nemidziyo yevanhu. VaRaymond Gano vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino hapana chavanoshora pane zviri kuitwa nemapurisa.
Kuvapo kwavo mumastreets nekuda kuti runyara rwuwandi tinozvikudza ngazvirambe zvakadaro chatoshora kurohwa kwevanhu kusina njere mukati.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota zvemukati menyika vaKaini Matema kuti mapurisa mangani adirwa mumugwagwa sezvo vange vasingabatike vachinzi vanga vari mumusangano wePolitbro. Studio 7 yabata mutauri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo avo vati avakwanisi kutaura sezvo vange vachangodzoka munyika asi murongo wemusangano muMDC uye vachange vachitungamirira urongwa hwekuratidzira mangwana vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nekuwanda kwemapurisa nekuti ari kuita basa ravo rekuchengetedza runyararo.
Hatigoni kutya mapurisa, hozi mapurisa basa ravo ndokuchengetedza runyararo munyika. Saka navakatowanda kudai tinoimba kuti nemangwana pakishanga chitaridzira vachange varipo vane uwandu hwavo vakachengetedza isu vanenge vachiita peaceful demonstration because isu takazivisa mapurisa zviri pamutemo kuti tichada kutaridzira murunyararo pasina mhirizhonga. Saka ndinoti aiwa mapurisa kana achinge aripo varogadzirira havo kuti vahochengetedza vanhu vezimbabwe avo vachange vachitaridzira murunyararo muzuva ramangwana.
Panyaya irinyo rekuperwa kuti kuratidzira uku kungangomiswa mushure mokunge mapurisa awana rekeni nematombo anonzi anogona kunge ari kuda kushandiswa mangwana, vachibaya vati vacharatidzira murunyararo uye havadi mvumo kubva kumapurisa kuita izvi.
Takanangana nenyaya yavo kubva kutanga. Iyi nyaya yepermission aiwa harisiro basa ravo. Basa ravo rinotifana kuvazivisa chete kuti tichataridzira musi wakati. Hatitsvaki mvumo kumapurisa bodo. Mutemo unoti munozivisa mapurisa ndozvatakaita semusangano.
Asi mumwe wechidiki mubato reZANU PF vatendai Chirau vanoti kunyange hazvo kuratidzira kuchibvumiswa pamutemo havasi kuzorega pachiitika mhirizhonga sezvakaitika munandira apo pakafa vanhu vanodarika gumi nevashanu uye pakaparadzwa zvinhu zvinokosha mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuamerica pakuratidzira kwainge kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions.
Tinongovimba kuti vakaita pisuwo tatikafare zvikuru asi vakasara runyararo taudza vatsigiri vedu especially vanotengesa zvinhu zvakasiyana siyana kunana Siaso kunana Glenview Area 8 kwese kuti anenge auya saka wakanganisa kuti vasatengese tati vanhu ivavo vanokwanisa kuti vadhelewo navo vachibatsirwa zvakare nemapurisa.
Mutauri wevechidiki muMDC Steven Sarkozy Chuma aramba mashoko ekuti bato ravo richakonzera mhirizhonga achiti zvese zviri kutaurwa nevanhu vanoda kusvibisa zita rebato ravo.
State kana kuti regime sekutaura kwandamboita vari kutya saka vari kutsvaka chose chingaita kuti vanonenedzera mhosva kuMDC uye kuti itaridzike sebato remhirizhonga. Asi tinozviziva kuti mazuva maviri matatu apfuura vatsigiri vedu machairman emadistricts edu anga achiteererwa usiku mudzimba vachirohwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza chikwata chiri kushanya munyika cheAfrican Court for Human and People's Rights kuti MDC chabvumizwa kuratidzira murunyararo asi ikaita mhirizhonga ichazvionera pamhino sefozha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya yemapurisa, mapurisa asunga nhasi murwiri wekodzero dzevanhu uye varisachigaro wekomiti yevechidiki musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPride Mukono. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vaMukono vasungirwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Zvinonzi vaMukono vakada kubvisa hurumende zvisiri pamutemo nemashoko avakaburitsa paTwitter. VaMukono vava munhu wechimakumi maviri nevaviri kusungwa kubva munandira vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya yekusungwa kwavaMukono iyi. Mashoko atiri kutambirawo kubva kuulawayo anoti Ishe Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni vachengetedzwa muusungwa kuitira kuti vapiwe mutongo pamhosva yavari kupomerwa yekuputsa midziyo kundava dzinduna. Ishe Ndiweni nevamwe vavo gumi nevatatu vavari kupomerwa navo mhosva yekuputsa midziyo vari kuramba mhosva iyi. Izvi zvaburitswa padandemutande resite. Dare reSeneti nezuro usiku rakapasisa bhiri remutemo wekuchengetedzwa kwerunyararo nekugadzikana munyika weMaintenance of Peace and Order uyo uri kuda kutsiva mutemo wePublic Order and Security Act. Mutemo wePosa wanga uchishoropodzwa nemapoka akawanda munyika uchinzi unombunyikidza kodzero dzevanhu. Asi Senator wedu Remanikaland vari vebato reMDC vaDouglas Monzora vanoti mutemo mutsva uyo wavari kupikisa wakatoipa kudarika Posa vachiufananidza nemutemo waishandiswa munguva yeudzvanyiriri hweutongo hwevachena muSouth Africa. vamonzora vanoti kunyanga hazvo bhiri iri rakapasa museneti nekuda kwehuwandu hwenhengo dzezanupf bato ravo riri kupikisa zvimwe zvikamu zvirimo zvakaita sekuti munhu anenge anyorera mapurisa tsamba achiazivisa nezvekuda kuratidzira ndiye anosungwa kana pakazoita mhirizhonga uyewo nyaya yekurambidzwa kwevanhu kutakura zvinhu zvakaita sematemo mapadza nemakano ngatinzwei vachitsanangura
chiripo ndechekuti bhiru iri ndiro bhiru riroda kutsiwa posa asi chatakanyanya kukahadzika nacho musenate ndechekuti bhiru iri rakanyorwa richiteedzera mutemo wekusouth africa kwete south africa yenguva yana mandela asi south africa yenguva yana bota nana de klerk paapartheid paya saka wakangokoponorwa mutemo iwoyo ndokuiswa mutemo wezimbabwe neministry yedu saka takai kakawadzana musenate nezuro senate yakazovhara nakota to 11 usiku saka mukupedzisira bhiru iri rakaitwa passed with amendments zvichireva kuti rapasa musenate nezvatakanga tagadzisawo zvakadayirwa ipapo asi raakuenda kunonzi kuparliamentary legal committee kunogadziridzwa zviya zviya zvatakawirirana kuti zvigadziriswe saka richingobva ikoko rinenge raakuenda kunosainwa na president pamutemo weparliament yedu asi bhiru iri mutemo wakashatisisa mutemo unombunyikidza kodzero dzevana vezimbabwe
saka kana pasina chamuri kuona chikuru chakashanduka zviri kureva kakuti bhiri iri mangosiya riri sezvaranga riri
zvazvinoreva ndezvokuti struggle yedu yekuti tive nemitemo yakanaka inoramba ichingoenderera mberiwo saka tichibva ikoko pane zvatiri kufungawo zvokuita separatis somuenzaniso tinobvumirwa kuenda kuconstitutional court kunoti mutemo uyu unzi iwo hauenderani nebumbiro remutemo wezimbabwe nekuti zvechokwadiwo hauenderani nebumbiro remutemo wezimbabwe
zvamuri kupikisana nazvo mubhiri iri zvii
mutemo wekuti kana pachida kuitwa demonstration panosarudzwa anonzi convener konvina munhu anotumwa nebato rake kana neorganization yake kuti anyore tsamba kumapurisa zviri kutaura bhiri iri ndezvekuti kana iwe wangoita konvina pakazoitika chinoitika pademonstration iyoyo konvina ndiye anosungwa ndiye anoendeswa kujeri ndiye anobhadhariswa kana paine zvinenge zvaputsika zvisinei nekuti ndiye here akonzera izvozvo
vanga vari nhengo yedare resenate vachimirira manicaland vadouglas ngonzora vemdc vari parunare muharare nestudio 7 asi nhengo yecentral committee yezanupf uye vaimbo wemumiriri wepelandaba mupopoma muparamende vajoseph chuma vanoti kupasiswa kwebhiri iri ndicho chimwe chezvakavimbiswa nehurumende yava emarson munangagwa kuti ichabatanidza mitemo yenyika vanotiwo vanoshamiswa nedanho remdc rekuramba kutambira mutemo uyu sezvo mutemo uyu wakatenderera muvanhu usati waenda kumatare eparamende
ndozvakaravimisa kuti new dispensation yakauya iyi tichabhanisa mutemo mudare reparamende nesenate kuti tirealine mitemo yedu yese nebumbiro renyika yedu saka zvinhu zvakanaka izvii kuti iri remopo iri rauya rapasa takumirira kuti idzokera kulegal committee and then rozoenda kumutungamiriri wenyika worisaina roita mutemo
tiri kuona vebato rinopikisa remdc vari kugunun'una kuti bhiri iri hausi mutemo unganakira nyika vachiuenzanisa nemutemo waishandiswa munguva yeudzvanyiriri musouth africa munoti
zvinoshamisa zvivo nekuti mutemo uyu patakautanga vakapendera vakati aiwa ndizvo chaizvo ukatouya mutemo uyu ukatenderera kuvanhu tikaita ya inonzi public consultation vanhu vakabvumirana nazvo kuti aiwa ndozvinoda kuti zvishe mutemo iwowo ukadzoka saka nhasi chava kutema chii
vari kuti zvimwe zviri mumutemo uyu zvakafanana nekuti vanhu varambidzwe kutakura zvinhu zvakaita semapadza matemo nezvimwe zvakadaro uyewo nyaya yekuti anenge anyora tsamba ichienda kumapurisa ange ari iye anezenge achitakura mutoro kana pazoita kana mhirizhonga kana kupwanywa kwezvinhu
ko handiti kana iwe ukati uraratidzira onyorera mapurisa someone must be responsible guy for maconduct evanhu ivavo vauda kuti uratidzirwe navo sa munemziva kuti zvinhu zvingoitika without anyone being accountable for that hazviitika saka definitely munhu akada kuratidzira anofanra kuziva kuti anofanra kucontrola vanhu vake vauratidza navo and that's a given control your people simple because kuratidzira kuri mumutemo 659 ndinozvibvuma ikodzero remunhu asi kune makodzero evamwe vanhu ka asingafani kuzovhiringidzwa nekuti yauraita kodzero rako saka dhemini kana yoratidzira kontrola vanhu vako kana tukazvigoni siyana nazvo simple so someone must be answerable the threat and simple is that and panyaya yemabadza nematema iri hapana problem kana iwewo watenga uchizakuendesa kumusha handisi kuti mapurisa ngekenge stupid kuti wokusungira izvozvo
vanga vari nhengo yecentral committee yezano PF vajoseph chuma vachitaura vari parunhare mubulawayo nestudio 7 yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevana vafanhasi zvichitevera kurwiswa nemauto kwakanangana nevapanduki muMyanmar. Nzvimbo dzarwiswa kumaodzanyemba kweMyanmar dzinosanganisira muzinda wemauto muguta rePhin Olwin, mudunhu reMandalay, muzinda wemapurisa pamwe neZambuko. Masangano yenhau muGibraltar anoti hurumende yaronga kuregedza ngarava yehondo yemuIran Grace 1 mushure mekunge yavimbiswa nehurumende yemuTeheran kuti haisi kuzobvisa zvayakatakura muSyria. Munyika munonzi hamusisina kugadzikana kubva bato reMDC zvarakazivisa kuti riri kuda kuratidzira murunyararo mangwana uku bato rezanu PF richitsika madziro richiti kuratidzira hakufanira kuenderera mberi. Chiri kushungurudza vanorwira kodzero dzevanhu uye dzimwe nyika dzekunze dzakaita seAmerica kupambwa kwevanopikisa nevanofungidzirwa kuti vasori vachitsakatitswa nekurohwa zvakaipisisa. Vanhu vatanhatu vanopikisa hurumende vakapambwa nekurohwa zvakaipisisa mazuva mashoma apfuura. Nhasi nhengo yeCrisis in Zimbabwe Coalition vaPride Mukono namuzvare Cecilia Chimbiri vanova mutevedzeri vasachigaro vechidiki muMDC vadaidzwa kumapurisa vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuratidzira uku. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols nhasi vashanyira mumwe akarohwa zvakaipisisa vatatenda mombeyarara. Asi mashoko kuvatori venhau gurukota rezvemukati menyika vaKane Matema vakati MDC iri kuda kushandisa kuratidzira uku kupidigura hurumende. Asi MDC inoti izvi ndezvemugodzi matsuro ichiti kuvhunduka chatikwatara hungoine katurike. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yezano PF uye vari gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vatinomudaishe chinyoka pamwe negweta vari munyori wezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Tikatarisa kumbiro redu remutemo section 59 inotipa mvumo kubva kusection 57, 58, 59 inotipa mvumo yekuexpressa yekufamba nekuratidzira kana pane zvamunenge muchinyunyuta. Saka vanhu veZimbabwe vavaviwa neupenyu hoita rugavakava hozha nhoko dzezvironda. Hapachina kana ari kuona kuti nyika iri kuinda kupi, mabasa hakuna, mari hakuna. Zvokwadi hatisati tamboona kutambura kwakadai kubva Zimbabwe ichatanga kugadzirwa.
Vachinyoka munoti kudii nezviri kutaurwa navaMafumezvo?
VaMafume mukupindura kwavo vari kutaura kuti bumbe romutemo rinotipa mvumo yekutaridzira, izvozvo hapana munhu muzviramba kana. Asi chiripo ndechokuti yamangwana iri kuitigwei, of which vazhinji hatisi kuhwisisa kuti iri kuitigwa chii, nokuti vaMafume vanotoda kuti hurumende izive kuti vanhu vari kunetseka. Hurumende inozviziva. VaMunangagwa vakati kuvakuru veMDC, uyai titaurirane tivonesane tose kuti zvinhu zvofambiswa sei. Vakati hai, hatidi kuzowana imwe nokuti imwe hamusi vakadero. Vakuti kwai toda kuinda kurodhi. Kurodhi kunenge kunani unenge wakateerera, iwo zvimavari hamushuwa vari kunamata kuti dai tikangorohwa mangwana zvigobuda zvichitaridza kuti aha, Zimbabwe yamaivona yakaipa.
vamafume pinda itinzwa anzi muri kuramba naurano uye zvamuri kuita izvi kuda kuti mudzi tokonyo vamuorowa zvobuda kunze uko.
Aiwa, hatina ari kuda kurohwa. Ivo tikarangarira vakataridzira kuna vamugabe vakabetserwa neruzhinji rweZimbabwe. Savakaratidzira vachiti vamugabe vakonewa ndozvovotadza. Vaiti kune corruption, imari hakuchina, mune udziniriri munyika, mune chino nechino chakaitwa zvisiri izvo. Ndomo vofamba nemo nemo. Pavakataridzira kuna vamugabe zvakavabatsira. Tatisingazivi kuti tiri kuitira ivo kuti vadye rifa vaite mbovha. Vanhu vanoita zvakaipa vanotasanuka vanhu vakapinda mumugwagwa. Iko zvinotoshamisika kuti vari kunzi pana 2017 na 2018 pavakapinda muhurumende 3 billion yaibuda semushonga wemusana ichibuda muministry of finance vachiita yekupura vakarara nemusana. Iko zvino vekuministry of finance vari kungoti mari yakabuda tiregerereivo, takaidya hedu tiregerereivo, hatichazvi futi, unogorega kudya futi iyo mari yapera. Saka ndosaka ruzhinji rweZimbabwe rwati roda kupinda mugwagwa. Hatizivisu vemdc vati toda kupinda mugwagwa. Ruzhinji rweZimbabwe rati aiwa paneta zvakadai so ngatipindei mugwagwa.
Vachinyoka todzoka kwamuri, pane chakaipa here kuti vanhu ava varatidzire havo sezvinodiwa nebumbiri remutemo? Nekuti vamwe vakunyunyuta kuti vatanga nyaya yekuti vamwe vari kupambwa voineyoitwa kafira mberi kana kuti kutochwa mapurisa vachitiwo vanhu vasaratidzira.
Pamutemo kutaridzira hapana chakaipa mauri, asi kana tikaizvo mutemo haurambidzi kuti vanhu vapinde mumugwagwa vachiratidzira. Hazvirevi kuti tiri kudana vanhu yai mazuva ose. Vanhu vanofanira kuendako vane chinangwa.
Aiwa,
apa vari kuti vataura ivo voga. Haimbondinyararira ivo zvitipotaura.
Aiwa bata hangu mutemo
kaaindaendaendaaiaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kuvanhu ndanda akanyarara muchizuwa haya kuivo
tero usinga
asi mutemo wacho ndozvaunoda mafume kuti pose pose patinotaura unoda kusvika mukunyongonya munhu mashoko
aiwa bumbiro remutemo
tese tiri magweta kuzuwa ndanda akanyarara hamuna kutuma matikitibva kunotsvaka kuti 3 miliyoni yakabuda zvakabuda mumaripoti yehurumende iyo yauri kushora iyoyo kureva kuti zvasiyana nemazuva zvanga zvakaita kare
aiwa zvakabudiswa navabiti
izvi zviri kubudiswa nehurumende iyoyo hazvina
kana navabiti
vanhu vokumisa vafinance vakutaura kuti vanoti mari yakabuda ndevanoshandira bt yakavanoshandira ministry of finance
nhengo yezanu pf ivari gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vatinomudaishe chinyoka manzwa zvakare kubva kugweta vari munyori wezvesarudzo mumdc vajacob mafume vaviri ava vanga vari parunhare muharare muhuri kurenga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutaura pamusoro pekuratidzira kwakarongwa neMDC takatarisa pamire vanhukadzi paurongwa uhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisei WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana nekupambwa kunonzi kwakaitwa vanhu vatanhatu pamberi pekuratidzira kweMDC mangwana. Mapurisa ane zvombo zvehondo aswera ari mumigwagwa muHarare nenzvimbo dzakatenderedza guta guru renyika. Mapurisa anosunga murwiri wekodzero dzevanhu uye varisa chigaro wekomiti yevechidiki musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPride Mukono vachivapomera mhosva yekuda kupidigura hurumende. Ishe Felix Nhlanhla yamangwe ndiveni vanochengetedzwa muusungwa kuitira kuti vapiwe mutongo mangwana pamhosva yavari kupomerwa yekuputsa midziyo kundava dzinduna. tabatashuka kumagume chulongwa chedu anukuwe ni kaene mufaro ndini wenyu jonga kandemi riendri mu Washington DC ndo kusemi na Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mkela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 15 Ncwabakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Amazwe esilawuye ukuthi iSADC EAU lezinye inhlanganiso ezikhona zibe zilamehlo zikhangele okwenzakalayo eZimbabwe. Akuncedi ukuthi bese sikhuluma sesilahlekelwe yini. Kuqakathekile ukuthi kube nendlela zokuvikela lokhu kungakenzakali.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum ikhuthaza umanyano we-African Union lowe-SADC ukuba ubheke ngelihlo lokhozi izehlakalo zesimo sombusazwe eZimbabwe ngesikhathi sohlelo lokutshengisela eHarare kusasa.
Ungakhangela imopho ngendlela elingayo kathesi ngibona ingani kayisayahlukananga kakhulu nomthetho wephosa lo obuvele ukhona.
Umthetho we-Maintenance of Peace and Order mopho upasisiwe ngamadale omabili awephalamende. Amapholisa lamhlabo phe osakhulayo we-MDC uCecilia Chimbiri phezu kohlelo lokutshengisela oluqoqwa libandla lakhe kusasa kanye lolwela amalungelo oluntu umnumzana Pride Mukono oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. U-Abomanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum bathi inhlanganiso ezinjenge African Union le-SADC kumele zibheke ngelihlo lokhozi izehlakalo zesimo sombusazwe eZimbabwe ngesikhathi kuqoqwa ukutshengisela kwe-eHarare kusasa. Lokhu bakutsho ngesikhathi abalwela amalungelo oluntu kanye labaphatheke kwezombusazwe bamabandla aphikisayo beqhubekela phambili besithi bayahlukunyezwa lokuthunjwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Linkuthazo yenziwa ngesikhathi ukuthunjwa kwamalunga ebandla le-MDC kanye labanye abalwela amalungelo oluntu beqhubeka bethunjwa ebusuku besemizini yabo, babuye babhuqwe batshiywe belimele kakubi. Inani lasebethunjiwe kusukela ngalimpela viki edluleyo sebesedlula abayisithupha. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare, umgcini sihlalo omanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum, uNkosazana Justina Mkoko, uthi ukujika elihlo kwenhlanganiso zakwezwekazi le-Afrika ezigoqela i-AU, SADC lezinye kulakho ukuvimba ukonakala komumo okunjengalokho okwenzakala ekuqaliseni komnyaka ngozibandlela lapho impahla lempilo zabantu zachaphazwa.
Amazwe esilawuye ukuthi iSADC EAU lezinye inhlanganiso ezikhona zibe zilamehlo zikhangele okwenzakalayo eZimbabwe. Akuncedi ukuthi bese sikhuluma sesilahlekelwe yini. Kuqakathekile ukuthi kube nendlela zokuvikela lokhu kungakenzakali. Sifuna njalo ukuthi sithi thina amapholisa lamasoja sikhangelele ukuthi balondoloze.
Unobhala wenhlanganiso emela isisebenzi umnumzana Jafet Moyo ukhuthaze uhulumende ukuthi alondoloze ukuthula ngesikhathi kutshengiselwa, hathi ulimaza labo abasebenzisa ilungelo labo.
Si kangelele ukuthi okwenziwa na MDC kusasa kube kwenziwa ngokuthula, kungabi lokulimazana, kungabi lokubhijika kwempahla. Sikukhangelele ukuthi abakhangele ngezomthetho ke kufanele bebone ukuthi ke lumbuthano wenziwa ngokuthula. Okungani nje kuyasixaka ukuthi sesiboneke abantu abathize ke abazimele bodwa nje sebe abdalthwa ntambama ekusuku bechaywa.
Umsekeli kamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Victor Matemadanda ekhuluma ngomvulo esemathuneni amaqhawe uthe lokho kutshengisela akusoze kuqhubekele phambili. Imbiko le ize ngemva kokuba kuvike edluleyo uMatemadanda ethe abebutho baza kwenza konke abakwenelisayo ukuvimba uDlakela kulokhu kutshengisela. Kodwa umoyo uthe kulusizi ukuthi isiphathamandla sikahulumende asizwisise ukuthi kulilungelo likaZulu ukuthi atshengisele.
Kuyasibangalisa ukuthi loke silama ministers kumbe singathi abaphathi bentambo kuhulumende abangazwisisiyo ukuthi umthetho uthini.
Lokhu sekuchiye uZulu ekhathele ngembiko eveza ukuthi uhulumende akazinikelanga ukunikeza uZulu ilungelo lakhe lokutshengisela. Umnumzana Andile Mafu isakhamuzi seHarare uthi uhulumende akwenzayo ukwephula ilungelo labafuna ukutshengisela kungcolisa isimo selizwe ngesikhathi ezama ukukhanga osomabhizimusi baphandle kwelizwe ukuthi baze kuleli.
Singananzelela okade kusenza ilizwe lingatholi imali yaphandle sithi foreign direct investment, ludaba lokuthi uhulumende wethu bebukeka engcolile nxa kukhangelwa udaba lokulondoloza amalungelo oluntu. Lokhu bekusenza labo abafuna ukuvula amabhizimusi abo besabe ukubuya lapha elizweni. Pho nxa lokhu kungaqhubeka kusenzakala njengesikuzwayo ukuthi abantu balokhu bethunjwa bechaywa, kutsho ukuthi kuzayala kunjalo.
Ngakolunye udaba olufanayo, abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo eZimbabwe Council of Churches ZCC bangene umhlangano izolo emini yantambama lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Jamisa phezu kokutshengisela kwangolwesihlanu, bemcebisa ukuba akhuthaze abalandeli bakhe ukuba bakwenze ngokuthula. Unobhala jikelele weZCC uReverend Kenneth Mthatha ulandisa ngokunye kokuhlafunwe kulomhlangano.
Umongameli weMDC laye wavuma ukuthi iyo indlela simele siqhubele phambili. Waqhuba njalo etshengisela laye ukuthi kungalunga engahlangana lomongameli welizwe uPresident Emmerson Mnangagwa. Amabandla lawo avuma ukuthi azohambisa phambili indaba leyi kumongameli welizwe.
Abenhlanganiso ezizimeleyo benze umhlangano lethathela izindaba ngesikhathi kule mibiko ethulwa ngamapholisa abezana uPF lezinye ingatsha zikahulumende yokwethusela uZulu ukuthi angatshengiseli. Kuhlelo lwabe-MDC lokutshengisela kusasa eHarare besola isimo eselizweni kwezomnotho lakwezombusazwe. Bathi njalo laloba zingathathi icele kwezombusazwe elizweni zikhankasela ukuthi uhulumende ananze ilungelo likaZulu lokutshengisela ekhululekile engethuselwa kumbe ukutshaywa, ngoba leli lilungelo elimunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla leMDC lithi ngemva kokutshengisela eHarare kusasa ngomvulo kuzatshengiselwa kobulawayo. Lithi njalo amalungiselelo okutshengisela kobulawayo asekuba sisibanga esiphezulu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhona le kobulawayo.
Lamhlanje unduna uNdiweni uthe wethula umbiko enkundleni zokuxhumana lokukhulumisana ezebulenjini ekhuthaza uZulu ukuba ayetshengisela ngobunenyi ngoba kulilungelo lakhe. Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uveza imibono yakhe ngokutshengisela lokhu.
Abantu sebezazikhethela ke ukuthi bayakuthatha njani okumenyezwe yinduna, njengoba sibona nje ukuthi kwele Zimbabwe akusela into eqondileyo la nge-constitution ayisalandelwa kangaka. So abantu bazazikhethela ukuthi bafuna ukwenzani, ukulalela yini kumbe bengalaleli. Kodwa siyakwazi ukuthi ngokomthetho akuvamanga njalo akuvumelekanga ukuthi induna ziphatheke kwezombusazwe. Sike saba lohlupho olufanayo lofotshintsharumbira ebizela abantu kuZANU-PF. Kukhanya sesisiba yilokhu esilwa lakho njengabantu beZimbabwe, sesifana nakadu lezane esilwa layo.
Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo yena ukhuthaza uZulu ukuba angaphatheki ekutshengiseleni okuqoqwe ngabe MDC.
Thina sithi abantu bakithi kumthwakazi mabangasetshenziswa ngabantu beHarare ukugoqela iZANU-PF leMDC kaChamisa. Ngisananzelela ukuthi ngoJanuwari 14 kwabuya abantu bevela eHarare bafika babhildiza amashophu kobulawayo, kwenzakala into eziningi okwadalela ukuthi abantu bakithi abaningi babotshwe, bebotshelwa into abangazaziyo, abanye bakhona namhlanje basesemajele. Yebo, abantu bathi ukutshengisela lokhu kumayelana ngokuthi izinto sezidula, i-economy ayikho kahle ebantwini. Kodwa-ke thina sithi thina njengomthwakazi ama-problem ethu ayedlula ukudula kwezintengo, ukuswelakala kwefiyweli, ukuhamba kwamagetsi lamanzi.
Ukubizelwa kokutshengisela okuqala kusasa eHarare ngokwesibili ezweni umnyaka lokhe uqalileyo. Okwakuqala okukazibandlela kuchiye umonakalo omkhulu, ukulahlekelwa imiphefumulo, ukutshabalala kwamabhizimusi kanye lokubotshwa kwabaningi. Ngomvulo emagcekeni eLight City Hall kobulawayo, kulapho okubikwa kuzaqalela khona ukutshengisela ekuseni. Njalo okwamanje ibandla leMDC selilinde impendulo emapholiseni njengoba sebazise ngokutshengisela lokhu. Inkampani yencingo zikamakhalekhukhwini esetshenziswa njalo ukuya ebulenjini e-Econet isethule imibiko ethi kusasa kusukela ekuseni ngehola lika-8 a.m. kusiya ku-10 a.m. lango-3 emini kusiya ngo-6 p.m. ntambama bayabe belungisa imitshina yabo, okunakho ukuphazamisa ukuba sebulenjini lokukhulumisana ngencingo. Lokhu sekusolwe kakhulu ngabebandla le-MDC ekhokhelwa nguChamisa, bethi lokhu kuzaphazamisa uhlelo lwabo lwakusasa lokutshengisela eHarare kanye lokwephula amalungelo abantu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Siyazise kabalaleli ukubana imbiko le ebithiwa iyethulwe yi-Econet ayisiyo yeqiniso. Ngesikhathi ibandla leMDC lisithi seligqibe amalungiselelo alo okutshengisela kusasa, umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje ukhuthaze amabandla ezombusazwe ukuthi akhulumisane laye ngokuthula ukulungisa okuhluphayo elizweni kulokubangela udlakela. Kodwa isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla leMDC, uMnumzana Nkululeko Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inkulumo ezifunwa ngumongameli Mnangagwa ayisizo ezingalungisa umnotho welizwe.
Odinga ukukhuluma ngalesi sikhathi ngumnumzana uMnangagwa, ngoba nguye owehluleka ukulungisa indaba zomkhonomi lolungisa indaba zokuhlalisana kuhle kwabantu beZimbabwe. UPresident Chamisa uthi yena hayi nxa kungadinga ukuthi ukhulunyiswane kubizwa abantu abathembakalayo abanjabo abangabopresident kwamanye amazwe e-Afrika, ukwenzela ukuthi sibone ukuthi uMr Mnangagwa akho ekudlalele. Baneyaba ezinkondlo abelokhu bephumela egcekeni besithi hayi ilizwe ukuthi lihambele phambili kufanele ukukhulumisana lokhu okubizwa nguPresident Chamisa ukwenzakale ngokushesha. UPresident Chamisa uke wakhulumisana nabo sokukwana isikhathi esingaba ngumnyaka ogcweleyo, esithi kabazame ukuya yazisa uMnumzana Mnangagwa ukuthi ilizwe lifuna ukuthi kube nokuthula njalo ukuthi kulungiswe indaba zokhetho ezingaqondiswanga kuhle kumpumela yokhetho, kwenzela ukuthi umkhonomi uqalise ukusebenza kahle.
Abanye bazibuza ukuthi kungani uMnumzana Chamisa ebengekho emhlanganweni lentatheli zindaba izolo, kungabe konke kuhamba kuhle yini?
Iye kuhamba kuhle, angazi ukuthi abantu bayabedinga uPresident Chamisa ukuthi abe ku press conference eyebandla ngalipi kanti ngithi ke kukhona isikhulumeli sebandla ibi press conference ye MDC ibingathiyo press conference ka President Nelson Chamisa ngalolu hlobo angibona ukuthi kungaba kukhona okumangalisayo lukho ludubo olutholakalayo kakhulu kuntathela izindaba nakuzimbabwe wonke jikelele ukuthi badinga ukuthi uPresident Chamisa abe khona kule yonke indawo ulomsebenzi omkhulu kakhulu kulizwe leZimbabwe okuthi ngeke aziqhamule phakathi ukuthi abe lapha nalapha nalaphana abantu bamfuna yonke indawo siyazi ukuthi abantu bayamthanda kodwa ngumuntu phela ngeke abe endaweni ezidlula enye ngesikhathi esifanayo
engabe khangela ukuthi ukutshengisela lokhu kuzafeza injongo yakho yini
kukumnumzana nangakwa lokhu lezano PF labe ukuthi bakhanya ukuthi bazimisele yini ukuthi balungise indubo ezisebizweni leZimbabwe njalo bayakhuthazeka na ukuthi bakhangela umkhono weZimbabwe ngiyazi ukuthi kungangisuka ezingangaki kuzabe amagesi azaqala ukuhlupha ngendlela emqoka kakhulu ngoba ngizwa bethi kulamahungahunga ukuthi bazacitsha iCaribe Power Station ukuthi ukukhulunyiswane kulungisa indaba zomkhono ngokushesha kungaba kuyinto eqakatheke kakhulu kumuntu ozithi ngumkhokheli welizwe kufanele ikusasa libe ngelimvula amehlo abone kahle athi Luvivi.
Hallo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 eseHarare. Amapolisa lamhlabo pheo sakhulayo MDC uSisiliya Chimbiri phezu kohlelo lokutshengisela oluqoqwa libandla lakhe kusasa kanye lolwela amalungelo oluntu umnumzana Pride Mukono oyisiphathamandla senhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition. Umkono wetheswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ukubotshwa kukamkono kukhuphule inani labantu asebebotshelwe icala lokuzama ukuvukela umbuso kaMnangagwa lafika kumachumi amabili lambili. Kusenjalo amapholisa avalele induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni lamhlanje ukuze aphiwe isigwebo sakhe kusasa kudaba lokufunyanwa elecala lokudiliza impahla yesinye isakhamuzi evela entolongweni kusasa. Undiweni wetheswa leli cala lezinye izakhamizi zentaba zinduna ezilichumi lantathu. Umthetho we-Maintenance of Peace and Order, MOPO, upasisiwe lidale le-Senate izolo okutsho ukuthi omabili amadale lele-Parliament aseupasisile. Lumthetho okhangelelwe ukwelama owe-Public Order and Security Act iphosa. Kodwa ingcwethi kwezomthetho zithi umthetho omutsha awehlukananga ngitsho lo obuvele ukhona owephosa ngoba uyancindezela ilungelo likaZulu njalo awuhambelani lesekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo nobhala ubona ngezemithetho lesisekelo sombuso kubandla le-MDC umnumzana Kucacaphulu njalo olilunga ledale lePhalamende.
Ungakhangela imopho ngendlela emingayo kathesi ngibona ingani kayisahlukananga kakhulu nomthetho wephosa lo obuvele ukhona. Kodwa into kumele siyinazele kubana ukuze kube njalo yikuthi last week ePhalamende ama-members of parliament e-MDC aphikisana layo kakhulu imopha bakhipha okunye okuningi okubi okade kukumopha okade kusedlula lokho okade kukuphosa. So ngawunika umzekeliso ngithi bebefuna ukufaka okuthiwa yi-cordon ukuthi ipolisa liyafika anywhere iphonga ukuthi i-area lay is now a cordon. I-area lay ibingasho ukuthi inganani njalo kwenziwa njani. Abakhumbulayo kudala ngezikhathi zikegugurawundi mina engumfana omncane ngaleso sikhathi kwakule nto kuthiwa yi-curfew, so bese bezama ukuletha i-curfew ukuthi iphenduke besebenzisa imopho. So siphikisane lakho kakhulu uMinister of Justice wagcina evumile ukuthi kuphindwe. Ngokunye okulunjalo kwathi kukhona okunye lokusithi khona nxa ungaba ngomunye wabaphathekayo ukuthi lilungiselele idemo okuthiwa ngukhomvina bekusithi nxa kuleyo demo kungenzakala anything lanxa lokho kungaphathelananga lawe bekuthiwa uyabotshwa njalo uthathelwe le mpahla yakho. So ibingumthetho omubi kakhulu kodwa kwakathesi ngenxa yokuthi inika amapholisa amandla okubana ayale ukuthi abantu bademonstrate mhlawumbe bahlangane imopho sibona ingilokhu ingumthetho omubi ngenxa yokuthi yalisa abantu ukuthi benze lokho abakuvunyelwa yi-constitution kungamalungelo abo awakudemonstrate nokuhlangana bekwenza ngokuthula.
Kukhona yini ongathi wena kumele kuguqulwe ukuze kuhambelane lesisekelo sombuso elisi?
Umthetho lo nangibona ngazane ukuze uhambelane lesisekelo sombuso kumele wesule wonke qaliseni kutsha ekutheni sibone ukuthi amapholisa nxa abantu bezademonstrate kumele amapholisa aziswe hatshi ukuthi amapholisa aphe imvumo yokuthi uhlangane nabanye abantu. Liyakulanzela ukuthi kubona ngapha emakhaya nxa lingahlangana lingu-15 lilungisa okunye okwemakhaya khona ngapho kuyabe sekuthiwa kumele ukuthi ngabe linike inotice nxa lingasaphanga inotice selingabantu kumele babotshwe.
Alo-ke ngumnumzana kucacaphulu unobhala ubona ngezemithetho lesisekelo sombuso kubandla le-MDC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuthi ukutshengisela ucoxwa ngabebandla eliphikisayo le-MDC kusasa kubaphatha njani abesifazane. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ibandla le-MDC selilandule imbiko yamapholisa yokuthi lijonge ukutshengisela ngodlakela kusasa lokuthi lezikhali. Embikweni awethule lamhlanje amapholisa athi athole amasaka alamatshe lamaregeni abikwa abezasetshenziswa ileli bandla njengezikhali kuhlelo lwalo lokutshengisela eHarare lakwamanye amadolobho. Kodwa iMDC yakulandula lokhu. Ibandla lezanu PF lona lithi ukutshengisela lokhu akumelanga kuvunyelwe ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba uNtunkamili Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Bayenze izinto ezinyanyisayo eziyinhlekisa emphakathini. Akekho umuntu weZimbabwe noyedwa nje okholwayo lokhu ukuthi kuthiwa iMDC engaphezenisa njamisa isithwalala namarekeni namatshe. Sihamba thina sigijimisela amarekeni siyakhangela abantu abalempopho ukuthi siyasihlanya yini. Abantu njalo fanele bakhumbule ukuthi yizame efanayo lesi namhlanje sizathwala amarekeni namatshe eICT yona ngemvana ngumfana wokubulala abantu ngo-August 2018 sasile Mpopo. Kati Mpopo yankona sisaita ngapi. Amanga mangaka ayayangisa kakhulu. Siyazi ukuthi bazama ukuthi batshele i-SADC ukuthi bona abantu abalokuthula njalo ukuthi MDC kayila ukuthula. Konke lokhu i-SADC ingakukholwa nxa ifuna kodwa kusegcekeni kumuntu wonke olokuyingqondwana nje ukuthi izanu ibaleke liqiniso nje.
Ngiyakwinqobe Nkomo, kungani le sithi iMDC kayimelanga ivunyelwe ukutshengisela sona isisekelo sikubeka sobala ukubana yiloba ngubani oyabe efuna ukutshengisela ngokuthula uvunyelwe.
Phakathi kwelizwe leZimbabwe kulabantu abafuna ukuthula, kulabantu asebenzise izinto zabo esingathi kulabantu abalamabhizinesi, kulabantu abalezimoto zabo emgwaqweni, kulabantu abalezindlu zabo. Ngokuwenza ngeleyo sekudlule esikubonileyo ukubana ama-demonstrations lawo uma sethe abakhona ayabhidlisa inothi omunye umuntu abhidlize ngathi umuntu akabe sekutholile empilweni. Ubuye kusasa kuba sekuthini umuntu lokuthi aphile abe lamabhizinisi abe lezimoto abe lani. Ukhalele uhulumende okhona ukubana angiviyele. Umbuzo okhona omkhulu ukubana uma abantu laba bevunyelwa kusasa bona bangene emgwaqweni, kunesithembiso bani esokuthi abantu abasoze balinyazele izimoto zabo, abantu basoze balimali na, njalo izakhi asoze zidilizwe na? Kulapha okulombuzo omkhulu khona.
Nansi indaba Spanda uthi unkomo lijonge ukubhidliza hayi ukwakha.
Akusi msebenzi wezanu PF kumbe uhulumende ukukhetha ukuthi amalungelo abantu beZimbabwe okufanele ahlonitshwe iwapi. Ilungelo lokutshengisela likusisekelo sombuso welizwe sona kufanele sibe ngaphezu kwezanu PF kumbe uhulumende, ngoba yiso esakha ilizwe njalo sitshela abantu ukuthi siphisana kanjani. Ngakho i-excuse ukuthi kuthiwe hayi sesaba ukuthi ungaba nomsindo, kayibambi moya, kayibambi manzi, yavunza. Kufanele sazise izanu njalo ukuthi emveni okusuke kwenzakalayo ukuthi amasosha ikakhulu yo asuke abhidliza imiphefumulo yabantu, labantu bezanu ababotshiweyo embana ngo-January kulumnyaka lango-2018 yibo ababebonakala betshontsha, bephilisa iy'mpahla, betshisa izinto. Into enhle ngenziwa izanu ukuthi itshele abafana imilishiya zikamnumzana Mnangagwa ukuthi ilizwe ngeke lakhiwe ngokulalabantu, ngenye imini kuzaphela.
Ngifuna ngikhonze Darwini, ngifuna ngibuye kuwesanda ukuthi angithi lapha lithi MDC ezangena kusasa itshengisela emgwaqweni, then uma kuthithwa kuthe kwangena abanye abantu lina lile ngathi linobufakazi bani ukubana abantu abazangena khona phana bengena emgwaqweni bazabe ngabantu be-MDC? Awusoze kube nezigebenga yini ezizaphambanisa zisebenza ngebizo lenu na? Yikho kulo mbuzo khona. Ngaleyo ndlela uhulumende nguye onemvumo, khangela Mdawuni wathi ngiqede baba, uhulumende unemvumo yokuvikela bonke abantu nezakhiwo ezikhona ngisho. Ngoba lapha akulasiqiniseko esokuthi lina lingama lithi ebantwini abasezitilidini lina lingabantu beta be-MDC lingenzi lokhu nalokhu, kodwa iningi labantu ezabesemgwaqweni laphana kulesizathu na ukuthi asoze libe lakho ukuthi idilize izakhiwo?
Mntaka mama, ngesihlungu sithi is a difference without a demarcation. Abantu beZimbabwe balelungelo lokutshengisela regardless of what you are saying, whether wena uyakukholwa kumbe awukukholwa, mina ngiyakukholwa kumbe awukukholwa, sikelo sombuso ngeke silahlwe. Umlando usemapholiseni, hayikhona emasotsheni. Ekuthini nxa thina abantu be-MDC singathi lowa umuntu kaso wethu bamthathe bambuke bahambe laye, hayikhona ukuthi bafo ukuthi wonke umuntu ngowe-MDC. Sinelungelo lokutshengisela lanxa izanu lo Mr. Mnangagwa befuna ukufaka imilishiya zabo ukuthi zisiphambanise. Khonokho kufanele kube ngumlando wamapholisa. Ngeke sithi ngoba kuthiwa khona kulezi ganga emhlabeni kasisaphuma ezindlini sesihlala size ezindlini, siyaphuma ezindlini sithemba ukuthi sinamapholisa akwazi ukugcina umthetho. Yikho lokho siya ezitaladeni kusasa ngithemba lokuthi amapholisa azakwenza ukuthi kube segcekeni ukuthi loba umsindo lo obulala abantu kumbe lisotsha kumbe yini, amasosha akafunakala estriktini, kudingakala amapholisa.
Abanye sifuna ukuhamba sikhululekile kusasa ngisho, then ukuthi mina ngitshayelwe imoto yami ngidilizelwe izakhiwo zami, ngibe angithibilike ngikhayele uhulumende ukuthi umvikele ezingakanani.
Alo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezanu PF, ubexoxa lomnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
And now we cut out.
Ingoma ethiwa ithemba lakho isidlubela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Abenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum bakhuthaza imanyano we-African Union lowe-SADC ukuba ubheke ngelihlo lokhozi izehlakalo zesimo sombusazwe eZimbabwe ngesikhathi kutshengiselwa eHarare kusasa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.